mutongi wedarira Major Street, amai mare wanazvo gofa, vatura mutongo kuti pane fungidziro yekuti chingono akapara mhosva yaari kupomerwa, saka nokudaro anofanira kuti atongwe nenyaya iyi. Amai gofa, vati nekuti chingono haana kuramba zvaanonzi akanyora padande mutande rake reTwitter, achiziva kuti mutungamiriri weZimbabwe Miners Federation, avo vakambomiswa basa, muzvare Hendrietta Rushwaya, vachazenge vachimiswa pamberi pematare, zvichitevera kusungwa kwavakaitwa, vachipomerwa mhosva yekuedza kuburitsa goridhe munyika zviri kunze kwemutemo, zviri pachena kuti chingono ane chekuita nemhosva yaari kupomerwa. Amai gofa, vati zvokuti chingono ane mhosva kana kuti haana, inyaya dzichataurwa pakutongwa kwenyaya iyi. Rimwe remagweta achingono, vaGift Mtisi, vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare.
Tanga takakumbira nezuro kuti tinokumbira kuti nyaya yaHopo Chingono isaiswa parimandi, nokuda kwokuti tiri kuti isusu mapepa haasi kuburisa mhosva. Asi sekuona kwavo mutongi vatarisa vati mapepa ari kuburisa mhosva, saka chikumbiro chedu chadi charaswa. Saka taenda mberi tichiti takuda kuaplaira bail.
Mushure mekuraswa kwechikumbiro ichi, muchuchisi wenyaya iyi vaLancelot Mutsokoti vabva vazivisa dare kuti vari kupikisa chikumbiro chekuti chingono apihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Vakabva vashevedza mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi, vaNaison Chirape, kuti vape zvikonzero zvokupikisa chikumbiro ichi. Chirape vati chingono ane imwe nyaya isati yapera mumatare, nokudaro akabuditswa mujeri anogona kuramba achipara mhosva pamwe nekuvhiringidzana nevafakadzi panyaya iyi. Rimwe remagweta achingono, amai Beatrice Mutetwa, vabvunza kuti hachisi chokwadi here chakataurwa naChingono kuti hurumende haina kupikisa kuti muzvare Rushwaya vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso pavakatanga kuunzwa kudare. Vachirape vatenda kuti ichi chokwadi chezvakaitika, asi vazoramba kuti Chingono ari kunyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kunyange akataura chokwadi chezvakazoitika. Vachiti zvakaitwa naChingono zvinovhiringidza mafambisirwo enyaya mumatare. VaMutsokoti vabva vakumbira kuti nyaya iyi igodzoka mudare mangwana, vachiti havana chekufambisa zvaita kuti amai Mutetwa vapikise, vachidai dzisiri nyaya dzeuori, vachuchisi vangadai vane motokari, zvaita kuti pave nekupopotedzana pakati paamai Mutetwa nevachuchisi. Amai gofa vati nyaya iyi igodzoka mudare mangwana, vakashevedza vachuchisi nemagweta achingono kuhofisi kwavo kuti vagadzirise nyaya yekupopotedzana kwanga kwoita magweta mudare. Pane imwe nyaya yanga iri mudare, mutongi ari kunzwa nyaya yakatanga kusungirwa Chingono yekukurudzira veruzhinji munyika kuti varatidzire vangoni nduna, varamba kuzvibvisa panyaya iyi zvichitevera chikumbiro chaChingono uyo aiti vanduna vane divi ravakarerekera panyaya iyi. Vanduna vati Chingono ane nyaya yakafanana neiyoyi yaakakwidza kudare repamusoro, saka vati vachaenderera mberi vachinzwa nyaya iyi. VaMutisi vatenda zvakare kuti izvi ndizvo zvabuda mudare.
Chikumbiro chedu charaswa zvakare nokuda kwokuti zviri kunzi tine chimwe chikumbiro chatakaisa kuhigh court. Mune chikumbiro ichocho zvataikumbira kuhigh court zvakafanana nezvatiri kukumbira kuno, saka nokuda kwaizvozvo charaswa, chinzi timirire chikumbiro chedu chiri kuhigh court.
Vanduna vati kutongwa kwenyaya yaChingono kuchatanga musi wa7 zvita kusvikira musi wa9 zvita. Chingono ari kuramba mhosva yaari kupomerwa iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.